somo nhova rimuta kanzi kaushiko boda shiko tari kaushi etawa mu maoni rangu dona zikuti kanzo zikuzwa zvakanaka ndani chiti dzinguva ndokufamba ma road dzinguva ndokoterewa zvese pa TV asi ndinoda kutaura zvataona pa TV ndaona vakuru vapatu vanopikisa vakaita seve EFF va Julius Malema vatogara vatotaura kuti inini hangu sarudzedzi ndagara ndichadzigamushira pari zvakati wande wande zvakazvida kuti ndii zvagadziriswa hazvo asi patanga tichikambena hapana kana munhu wakambotidzivisa kukambena saka takaona vanhu zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo ndozvinenge zvataurwa nemasouth africans ndateerera futi ndikanzwa veda vajuris tenezen vanga vachitaura naizvozvo kuti maonero avo sarudzo zvaitwa pajekerere uyezve vachagamushira zvinenge zvabuda kana uchitarisa futi vanhu vanenge vari kumapolling station ndiri kuona kuti pane pamwe panenge pane queue yevakuru vaya vabvazera vozoita futi nevechidiki
tichienzanisawo mafambiro ari kuita sarudzo idzodzi nekusvika munguva yekutsvaga rutsigiro tichienzanisa nezimbabwe zvii zvamungataura
ii tinenge takatiita sekuti hatisi muafrica toshe zvomuno musouth africa vanenge vanonge vatokura kudarika vemuzimbabwe panyaya dzedhemokrasi asi isusu takaita independent muna 1980 ivo vakaita independent years later muna 1994 asi vanokoshesa kuti zvido zvevanhu zvibude kwete zvava zvedzeki zvokuti vanhu vanoita sekuti kurikurwiwa kana vanhu vachingoti kumabhaleti pakapindwa kupi mangani zvinoita sekuti kurwiwa asi kunoku vanojekesera zvinezvizvo zvinoita kuti chero vanhu vadyiwa zvavo vanoziva kuti ndadyiwa asi handina kuzviwa nokuti ndabirwa asi ndadyiwa nokuti kuda meseji yangu haina kusvika zvakanaka kuvanhu vanofanira kunge vachidii vachivhota chero iyo ruling party kana ikasabudirira inenge itoziva kuti zvese vatakona kubudirira nokuti pane zvatakakanganisa
tiri kunzwawo vanoongorora sarudzo vari kuti anc inogona kukundikana kuwana mavhoti anoita kuti iumbe hurumende iri yoga zvinozoimanikidza kuumba hurumende nemamwe mapato zvinosiya papi ukama hwesouth africa nezimbabwe zvakaitika izvi
inini ndinoona sekuti chakakosha ndechekuti zvido zvevana vesouth africa zvaabuda zvakanaka kana zvikabuda zvido zvevana vesouth africa vachiti vaakuda kuti anc iite mucoalition government kana kuti isava majority party ndizvozvo asi kana zvikadaro zvazvo izvozvo zvinobva zvachinja zvishoma shoma mamiriro achazoita shamwari nekuti kana wagara uri wega unoita shamwari dzako dzakatasana zana pf nedzimwe asi kana wava kuzotongawo nevamwe dzimwe nguva ushamwari hunosiyana siyana saka yes kana pakaita coalition south africa it might have to have a change of foreign policy in one way or another
ko zvisvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinenge zvichizosarawo papi
maonero angu pamapati makuru akaita seanc akaita seeff akaita seda vanga vasina mashoko akanyanya kusimba okuti maforeners ngaabude saka zvinoita sekuti kana mapati iwawo matatu avo akabuda zvakanaka zvizvarwa zvezimbabwe zvinogona kuwana umwe mukana asi saka zvinyanya kuzokoshesesa maonero angu ndechekuti iko zvinezvi zveupfumi hwesouth africa zviri kuomera munhu wese zviri kunyanya kuita kuti anc iite sekuti yakuda kubuda mupower chakanyanya kukoshera vanhu inyaya dzemabasa chakanyanya kukoshera vanhu inyaya yeupfumi hwenyika saka zvinoreva kuti kana vaakuzochinja mitemo kuti inoita sei kuti zvizvarwa zvemusouth africa zviwane mabasa zvinoita sekuti pachaita sokuti pakaita makakatanwa wakati wandei kumberi ikokoko nekuti vanenge vaakudawo kuti vanavo vesouth africa vawane mabasa saka dei zvaibvira zimbabwe yaigona kushandisa mukana uyoyu kuti tigadzirisewo kumba sekuti vanhu vakwanise kudzokera handina elections akapera muna 2023 saka zvakafanwa kuti dei kuti zimbabwe yachikwanisa kushandisa mukana ruling party mukana wawana iyoyu ndekugadzirisa sokati havarambi vachingorelya neimwe nyika kuti zvirava zvemuzimbabwe zvirarame.